chekwa chache vatambi gumi nevanomwe chereko penda makundano epen series ari kutanga musi wa 1 kusvika musi wa 5 mbudzi achiteverwa nemakundano eAfrica Netball Championships ayo achaitwa kubva musi wa 10 kusvika 16 mbudzi. Zvikwata zveZimbabwe, Uganda, Malawi, Kenya, Namibia, Botswana neZambia ndizvo zviri kukwikwidza mupen series iyi. Zimbabwe yavaka chikwata chitsva kunze kwevatambi Felix Kwangwa, Sharon Gwanali, Clarice Kwaramba, Lynette Tanira, Patricia Mauladi na Ethan Lovu avo vaive muchikwata chakaenda kuma-2019 World Cup. Murairidzi wechikwata ichi Lloyd Makunde anoti mukamba mune manyukunyuku ekufara uyezve gadziriro iri kufamba zvakanaka.
Mukamba makamira zvakanaka, mune morari mukuru, vasikana izvinezvi vagadzirira zvekuti vanokwanisa kunotamba mitambo miviri yese.
Makunde anoti chinangwa chavo ndechekukunda kuti vasimudzire mamiriro avo muurongwa hwepasi rese.
Tiri kutarisira kukundawo nekudzoka tine menduru nekuti tiwanewo zvibodzwa zvekukwikwidza pasi rose kuti tive tichikwira panova sekuti tibve panhamba 12 patiri pasi rose tichikwirawo tichiendawo takatarisa kunhamba 11 ne10 zvakadaro.
Zimbabwe iri kutungamirwa naFelicitas Kwangwa uyo akatambidzwa ukapteni zvichitevera kuregedza mutambo kwapepeshwa Siyachitema. Siyachitema ave kurayiridza chikwata cheGlo Petroleum. Kwangwa anoti achangowedzera mwando kutangira pakasiyiwa na Siyachitema.
Basaira hangu ndandaridzaira kazigeti nkusikibva kujunior team. Iwas the captain and pandakangoenda kuvahombe kwacho ndakangosvika nechida 5 saka ndandingona process yekudzidza. So sezvanga zvingoripo I think ndichangoedzerawo mo kudarikawo panangani.
Mutambi uyu anoti maJames ari kutarisira kusimudzira paakasiyira apo akashanya kuLiverpool England kumakundano e-2019 World Cup.
Because I second boy to Liverpool, we just expect to continue from where we left. Saga Mabacha is Roma Report,
For England, Zimbabwe, Yakapeza, Ilpachina, Nochechi Sere, Kuba, Pazukata, Gumi, Nezisere. Mutambi joins Takaiza, Akapeza, Ilpachina, Nochechi Pumbamwe, Pakunisa, Zibozwa, Jakawanda. Makundano, Epen Series. Aifanira kuve akaitwa muna chikumi asi akamiswa nemhaka yechirwere checovid-19. Namibia ndiyo ine mukombe wepen series uyu asi South Africa ndiyo ine mukombe weAfrica yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.